Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hei no misoro yena uzedu zanasi china chikunguru 2017. Vanhu vakawirwa nedambudziko remafashamu eCyclone Dinio vofara zvichitevera rubatsiro rwemagumbeze zvinhu zvekuvakisa nezvimwe zvinodiwa mukurarama kwavo kubva kukambani yeTangard Hulett. Varimi vatema vembatatisi vochema kuhurumende vachiti vanoda rubatsiro kuitira kuti varime nemazvo mbatatisi munyika. Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzozeya mirizhonga iri kuitika munyaya dzezvematongerwo enyika pamwe nemari yakawandisa iri kudiwa neZimbabwe Electoral Commission kuti iite sarudzo dzegore rinouya. Vagari vemugweru vonetsana nekanzuru yavo iyo vari kuti iri kutambisa mari nekutenga zvinhu zvisina kukosha kuvagari panguva iyo kanzuru iyi iri kunetsekana nemari. Muchirongwa cheWomen's Roundtable paLive Talk na 8 p.m. tiri kutarisa zviri kuitika kumusangano weMine Entra kuBulawayo uko vanhukadzi vari kukurudzirwa kuti vaite zvemimugodhi. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 p.m. pamasaisai anoti 909 a.m. ne 4930 kHz pashortwave mazuva ose. Musakanganwa kutifarira paFacebook page redu reVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire paFacebook page yedu.